Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 26, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vashandi vese munzvimbo dzese dzetine vamoka yevashandi vari kutikurudzira kwazvo kuti dai taratidzira.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hapana kudzokera kumashure panyaya yekuratidzira kwariri kuronga muna zvita.
Tichida mukure vanyaya dzinenge dzichibuda-buda kuti vamwe vazodai vamwe vazodai. Zvinhu izvi zvinhu zviri kuitwa nemuvengi nokuti pakufunga nekurarama pochokwadi hakuna munhu anozvirwisa. Ini handingazvicheke nebangaka.
Vasteni zvorwadza vanoti masangano ari kurwira kodzero dzevanhu apindwa napongwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kuzoenderera mberi nekuratidzira kutanga kwazvita kunyange hazvo mapurisa akasumwa asi asati apindura. ZCTU inoti vashandi havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi uye vanoda kuti munyika muite nhaurirano. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa tikavabvunza kuti urongwa hwavo hwakamira sei.
Uri kufamba zvakanaka. Vashandi vese munzvimbo dzese dzetine vamoka yevashandi vari kutikurudzira kwazvo kuti dai taratidzira. Chinangwa chiri chekuti kutungamirirwa nokurongwa kuri kuitwa upfumi hwenyika hakusi kufadza ruzhinji rweZimbabwe, nokuti chirongwa chebhanga guru renyika Reserve Bank chekuti vaunze mari inonzi mabond notes, vazhinji vevashandi navanhuwo zvavo munyika vari kuona kusiri kuronga kwakakwana, nokuti hakupedze dambudziko rine nyika rokushomeka kweupfumi nekushomeka kwemabasa neurombo hwatekeshera. Vashandi vari kuti ngatiregei kutamba tichiedza mahumbwe nekumanedza nokurongwa kweupfumi hwenyika, asi paroda kuti nyika yese yese musoro pamwe chete tibatsirane kuronga, tirunze urongwa hunoita kuti vanhu vabve muurombo, vashandi vasarasirwe nemari dzavo, nevakazorora vari pamudya ndigere vasarasirwe nemapenzeni avo. Saka urongwa huri kufamba zvakanaka, kwese vashandi vabvuma kuti tipinde mumugwagwa tiratidzire.
Asi ka hurumende iri kuti urongwa hwekuparura mabond notes uhu ndihwo chete hungapa kuti munyika muwanikwe mari iri kushayika mumabhanga.
Vashandi vari kuti mari haimere mumiti semichero. Hakuna panongonzi paunzwa mabond notes nyika yobva yatotanga kuita mari. Asi panoda kuti vanhu vagare pasi vatarise chikonzero chatichiita patiri. Nyika haisi kushungurudzika bedzi nenyaya yekuti mari dziri kushayika mumabhengi, asi nyika iri kutoshungurudzika nenyaya yekuti upfumi hwese hwenyika, marongerwo avo hwose haana kumira zvakanaka. Nyika iri kurwara paupfumi hwenyika. Saka iyi nyaya yekupinza mabond notes haipedze dambudziko guru rokushayikwa kwamabasa, dambudziko guru renhamo. Uyezve mabond notes akaiswa nyika yakamira sezvairi, upfumi hwakamira sezvairi sahuri, anoruza value. Mabond notes anoshayiwa uremu hwekonzera kuti varombo vanenge vachishandisa mabond notes votadza kutenga zvinhu zvavanofanira kutenga nevalue yanga iripo pamari yekunze kwenyika. Saka panotoedzera urombo kune vanhu vagara vari varombo. Pari kuda kuti nyika yese ise musoro pamwe chete. Kune vakafunda vari mumayunivhesiti, kune vakafunda vari mumabhengi, kune vakafunda vari mumatrade union, kunezve vakachenjera vagara vane experience vakamboita magovernor resident. Panoda kuti paitwe gungano ravanhu rokutarisa kuti nemamiriro akaita upfumi hwenyika tingaita urongwa hupi kuti tibude mumandondo atiri.
Saka mapuwa here mvumo yekuratidzira nemapurisa, zviri kufamba sei pari zvino?
Isu hatisungwe nemutemo weposa, asi senguva dzose nokudziya kwatinoitawo mapurisa emunyika yedu tavanyorera tichivaudza kuti tinoratidzira pamutemo. Havana simba rekutirambisa, havana zvesimba rekutipa mvumo, nokuti tine mvumo muconstitution. Asi kana vakasatipindura tinongotenda kuti vanenge vachiziva kuti havana simba rokutirambidza. Saka takangomirira kuti tinzwe pavari, asi tiri kuronga tichienderera mberi neurongwa.
Mutungamiri wezctu vapeter mutasa vari parunare kubulawayo.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vanotungamira sangano revendors union Zimbabwe Vasten Zvorwadza vanoti masangano ari kurwira kodzero dzevanhu munyika apindwa napongwe. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vemasangano aya vari kupiwa mari nevekunze kuti varatidzire uye vachinzi vave kunetsana. Masangano akaita setajamuka, This Flag nemamwe ndivo ari kuronga kuratidzira uku. Mukuzeya nyaya iyi tabata vazvorwadza tikatanga nekuvabvunza kuti ichokwadi here kuti mune kunetsana kunotyisa mumasangano avo.
Kubatana masocial movement takabatana, asi tinofanira kutinzwisisa kuti nyika yedu iri heavily infiltrated neCIO. Saka vashoma vedu nokuti ruzhinji rwemaZimbabwe dzinorarama nenhamo, munhu akapiwa dhora anogona kutotengesa struggle nekutaura zvisirizo pamedia nekutaura zvisirizo paanenge ari kuti zviitike sezvinonzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Inini chokwadi chiripo ndechekuti kubatana takabatana. Zviri kurwadza chero iye wacho ari kutaura kuti hatina kubatana, zvimwe chete. Saka it's an issue yekuti tiri kuinfiltratewa and CIO it's at work full time kuti vakwanise kudzonyongodza zviri kuitika. Asi chandiri kuziva ndechekuti CIO iye zvine zvinyange ikadzonyongodza haichagona kukurira marwadzo ari kuwanikwa pavana veZimbabwe. Zimbabwe yakuchitora mukana wokuti zvisunungure nematambudziko kwete kuti nekutumwa.
Saka muri kumboita here musangano kuti mugadzirise sezvo muri kuti wapindwa napongo yekudai?
Pachedu pane zvishomana nezvekugadzirisa, asi tiri kusangana nguva dzese tichida mukure vanyaya dzinenge dzichibuda-buda kuti vamwe vazodai vamwe vazodai. Zvinhu izvi zvinhu zviri kuitwa nemuvengi, nokuti pakufunga nekurarama kwechokwadi hakuna munhu anozvirwisa. Ini handingazvicheke nebanga ka ukaona wakuzvicheka nebanga zvichireva kuti it either wakupenga kana kuti pane zvimwe zvinhu zvikuru zviri pauri. Munhu wese ari progressive ukaona akutaura zvekuratidza kuti anga ari kudzosera struggle mashure, munhu iyeye anenge asina kuti twasu twasu, ada kubatsiridzwa kuti aenderere mberi.
Vanotungamira sangano revendors union Zimbabwe Vasten Zvorwadza vari parunare muJohannesburg, South Africa. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi, nhasi tine hurukuro nemutedzeri wegurukota rezvekutyerwa kwezviwanikwa vaFred Moyo nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzekuchera zviwanikwa. Vakuru vakuru vemakambani ezvicherwa vanoti vane zvimhingamupinyi zvakawanda zvavari kusangana nazvo, kusanganisirawo nyaya yemitero yavanoti yakakura uye kudhura kwavanoti kuri kuita magetsi nekushaya zvimwe zvikwanisiro. Tabvunza vaMoyo kuti zvinhu zvakamira sei.
Tinoona sekuti pari zvino tisi tinofanira kufikira ikonomi yenyika kuura mamwe masekta zvese. Tinofanira kuti tipfuure patiri iko zvino pazvinhamba ezvicherwa zvatinobudisa, pamari yatinopinza munyika, pavanhu vanopinda mabasa kumigodhi, zvinoneta zviriko asi toda kuti zvigadzirise isu segovernment kutibatsire migodhi asi ivo pachavo vane zvavowo zvavanogona kugadzirisa zvatoda kuti vatarise vagadzirise vanogona here kushanda vachizvinzanisa nezvinoitika kune dzimwe nyika kuti vanofambidzana nedzimwe nyika vachiona zvinoitika ikoko vachigadzirawo mashandiro avo vachiita kuti vashandi vavo vashande zvakanaka vachiita kuti michina yavanoshandisa ndiyo yamazuva ano kuitira kuti mari yavanoshandisa idzikire isu zvedu sehurumende zvatinofanira kugadzirisa tiri kugwana kuzvigadzirisa hazviitiwi musi umwe nokuti kana tikada kuti titi ngatibisei mitero yesei mitero iyoyo ndiyo inenge ichiinda kunogadzira zvikoro kunogadzira makliniki saka hazvibatsiri kuti tamutsa chimwe tichiuraya chimwe asi ndinoona kuti ramangwana rezvemugodhi rakanaka
asi pane imwe mitero yamabvisa here zvichienderana nekurudziro yevanochera zviwanikwa
takabisa yese mitero yokutera kuti unochera vhu renyika maroyalty nokuti tinokupai mugodhi pokuchera tichitishandisa saka uchishandisa chinhu chedu pano mutero waunopa hurumende wekuti uri kushandisa maroyalty ese akadzika aimbova kunhamba pesenti chikamu pazana yanga iri kugumi nezvitatu zvimwe zvava papesenti chikamu 1 zvimwe pa2 zvimwe pa3 vamwe vanga vasingacheri zvichego vachibika kuti zvibude dzava simbi dzakanaka taidai tichivachaja mutero wakati kurei watakambotoda kuchaja asi tikamubisa futi kuti aiwa ngatimbomirai tivape nguva yekuzvigadzirisa simbi dzavanotenga kune dzimwe nyika nemitengo yakakura dzekuti vashandise mumigodhi dzinouya dzisina mutero ndo zvimwe zvatinoita magetsi aimbova kumusorosoro tikatarisa sekoromo takamadzisa ava pasi pe7 cents taiitira kuti koromo igadzirike itange kushanda mafenesi avhure futi mazhinji ari kuvhura izvezvi saka tiri kuedza kugadzirisa asi zvinhu zvinoda kuti zviitwe paduku paduku
muteedzeri wegurukota rezvekucherwa kwezviwanikwa vafred moyo vari parunhare mubulawayo muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa nhasi tine hurukuro navachikwaka matemai vepanembudziya pamutora kudunhu remidlands tatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda yavo
kwaanzara pari nyaya yechikafu iri kunetsa mukoma blessing zviri kuitika ndezvekuti chikafu chiri kuuya chichinzi ndechesocial welfare asi chiri kuuya chichipiwa vanhu vashomanana muvillage pamusoro pazvo chiri kunge chichiitwa futi zvematongerwo enyika hachisi kupiwa vatsigiri vemdc
ndiani chaizvo anenge achipa chikafu apa
vanopa chikafu vakati wandei asi vari vatungamiriri vemunharaunda kubva kuna kansela anenge aripo touyawo maparty chairman anenge aripo kana even mayouth officers chaivo vanenge varipo saka vanhu ivavo ndo vanhu vari responsible nefood distribution ndingakupai mufananidzo womusi wa5 November chaivo vakatorerwa murume anonzi vaurayai nguruve 50 kg yavakanga vapuwa yechibage
ndiani akavatorera chibage ichi
chibabhe chivakatorerwa nasabhuku wavo anova ndiye akavanyora chaiye anonzi Oliver Kangosa nasekretari wake isabhuku iyeye anonzi Marco Rukondo baba ivo wava munhu mukuru chaizvo ane 75 years
sei vakatorerwa chikafu
nyaya ndeyekungoti uri mutsigiri wemdc baba vamunhu akashungurudzwa mu2008 vakarohwa vakapazirwa musha saka nanhasi nyaya iyoyo haiperi ndiri kunzi hamufaniri nge muchiwana chikafu nekuti munotsigira bato rinopikisa zanupf
makamboendesa here nyaya yenyu kune vezimbabwe human rights commissioner
takaendesa nyaya idzodzo taane mwedzi miviri mumashure mutaendesa nyaya idzodzo vehuman rights vakatumawo fact finding mission team yakauya iine mapurisa eprovhinsi vakaita assessment pagiraundi vakanzwa chaizvo chaizvo vanhu vari kunyima chikafu vamwe vakatodzimwa mumazita avo nemasabhuku vachinzi hati kuzivii hati kudii mari dzei dzemutera hatidi ingogarai nenyaya yekuti muri vapanduki
ko kumapurisa vari kutiwo kudii
iyoyo nyaya yavangouraya nguruve musi wa5 November ini ndakaiisa kumuzarabani police station ndikapa ripoti yekumupurisa wepisi anonzi constable bwanya ivo ndikavaudzawo kuti vaende papolice base ichadereka iri padhuze navo vakaendesawo hatina positive response
tiri kunzwawo kuti vamwe vari kupiwa chibage chepresidential agriculture scheme ichi vachipiwa mbeu nemafotereza muri kuzviwanawo here
Deu inkuzi presidential peki tingati wende rune ine ya irinani zikuru. Yaka ifu wakuma kambani kuunua ndo kukotiko. Saka uko kune kukusiri kunyanya kukonsikyo. Sipati zi nukangu inda o chinda. Urukuno puwa peki zi yako ye koto nungu puwa fertilizer. Hakuna ndiwe chibange. Bata anzi zoka kwa tino jika nukutu wanwani nzahara mkoma blessing.
Kwa wanupa urubatiri warikumbo yao ere mnaraunda enyo?
Vanopari masiro, iwa wa wantiri kutawara neso, waweshi mage chini kutoro kwa hizi chini kupuwa, chini limited. Saka nguwe ya chichizu, niche social warfare. Chamu mawoko ya batumba mirewe zano, anzi, niche haa mgabe. Hakuna kala vatewa mbouya, hakuna kala organization ya tia mbouya. Ndangoti varona kutopo masiro, ijemeni.
Vachikwaka matemai vepa nembudzia pa mtora ku Midlands, variparunare ku nembudzia kwa kare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Dzino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvare Priscilla Mabande vesangano re Women and Health Alliance Obstetric Fistula Campaign. Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Priscilla Mabande pano pachirongwa chedu.
Tinokutendai kwazvo nekutigachirawo pachirongwa chenyu. Sangano redu rinobatsira madzimai anenge akakuvara pakusununguka, anenge akatsemuka dimbira kana nzira yetsvina pakusununguka mwana. Tinobatsira madzimai aya nekuti vasonwe pachena, vave vachigadzirika kuti upenyu hwavo huraramike zvakanaka.
Tinoona pari zvino tiri kunzwa kuti kune dambudziko revanasikana vari kuroorwa vasati vabva zera. Pane here zvamungatsanangure kuti vanasikana vanenge varoorwa vakadai, chirwere chamuri kutaura ichi chinovabatawo here uyezve sei?
Vana vechidiki vechisikana ivava kana vapinda zera e14 years kunobata 16 kana 18 years chaidzo, vari kukuvara zvakanyanya. Vari kukuvara mukuti panodzika mwana achibuda nenzira yemwana iyoyi ndopari kubva atsemura dumbira, nokuti muviri wemwanasikana uyu unenge usati wanyatsokura woumbika kuti ukwanise kutakura pamuviri, uyezve musikana iyoyi akwanise kubatsirwa nenzira yemwana zvakanaka. Vazhinji vacho vari kuzvarira kudzimba. Kana zvadai, vasikana ivava vanenge vasina anovabatsira kuona kuti pane pazvanesa kuti vakwanise kugadzirika, nekuti dambudziko iri rinokwanisa kudzivirirwa kuti risatoitika zvachose. Asi zviri kusangana kuti vasikana vechidiki vachibata pamuviri miri yavo isati yanyatsokura, uyezve vachiita zvekubatsirirwa kumba kana kuvachechi kana kungava pasangano remadzimai asi vasina kuenda kuchipatara kune vaya ana mazvikokota munyaya dzekubatsira madzimai pavanenge vakusununguka.
Munhu angazive sei mudzimai kuti ane dambudziko iri?
Dambudziko iri rinoonekwa mukuti munhu wechidzimai, mukadzi kana musikana anenge abata pamuviri agobva abatsirwa kusvika asununguke. Pamusoro pekuti asununguka obva atanga kupinza, tichakumbirawo regero kune vatereri, anotanga kupinza weti kana tsvina nenzira yemwana. Weti netsvina iyi zvinobuda nguva dzose, hadzina pasi kuti panombonzwikwa kuti ndabhonzwa kuda kuenda kuchimbudzi. Aiwa, tinongotongoyerera nenzira yemwana ndo dambudziko ratiri kutaura. Vamwe vanogona kuti pavanotarisa mabhuku avanorapwa nawo kana mabhuku ekuti pavakabatsirwa, mune makanyorwa kunzi CVF kana RVF inoreva iyo vesico vaginal kana rectovaginal. Ndo dambudziko irori rekubvinza weti kana tsvina nenzira yemwana. Asi dambudziko iri rinogadzirika kuchipatara vachitwa kusonwa kugadzira dumbira irori kana nzira yetsvina.
Vangange vane dambudziko iri kana kuti vanoziya mamwe madzimai nevanasikana vane dambudziko iri vanogona kubatsirika sei pane zvamuri kuita here kubatsira madzimai aya?
Hongu zviripo. Takabatana nehurumende yeZimbabwe kuti tishandire kuzvipatara zvavo. Vanenge vachitakura rubatsiro vanokwanisa kutibata panhare dzatinoshandisa isu kuti madzimai vatibate. Vanotumira please call, vanokwanisa kutumira iri message kana kutumira iri WhatsApp panhamba dzinoti 0782 640 840. Tichatsokororazve 0782 640 840 kana kuti 0732 883 338. Tichatsokororazve ine namba dzedu dzinoti 0732 833 333. Tianenge atiedza kutibata tinoreza tikwanise kumufonera iye tinziri kuti kudambudziko ndiro here ratiri kubatsira, uyezve anenge auya kwatiri tinotiofona taabatsirika mukazi iyeye.
Imwe kirinika yenyu yamuchange muinayo inoitwa rini kuti vanhu vafanonyoresa?
Vanhu vari kunyoresa chero zuva nekuti chirongwa chedu chiri kugadzirisa nezvipatara kuti tivabatsire. Toshandisa nhamba yemadzimai atiinawo. Pari zvino takananga kuti muna January 2017 tabatsirana nemadzimai anosvika 6 nerubatsiro irworwurwo. Asi tese patinotsvika tinoti pakangopera mwedzi mitatu tikavamwe zvichingoenderera mberi. Kunyoresa kana wanyoreswa ukaonekwa kune dambudziko iroriri hausiwo usina kurapwa. Saka ndinokumbirisawo kuti kana paine anaro dambudziko asagarire kumba achiti zvinganditorera nguva. Kara naye titori nemazita ake nekwaanogara tinotibatsira mukuronga kwedu kuti vabatsirike madzimai aya.
Rubatsiro urwu runobhadharwa here kana kuti rwakamira sei?
Aiwa kani tisi tinoti mudzimai ane dambudziko ngaangotumira please call kana kungotumira message. Mari yebhazi rekuvaanogara kuti tinonyesa, mari yekuchipatara yekuti aseno operation, mari yekuti agare muchipatara tisi tinobhadhara, mari yekuti iye azokere kumba kwatakamuwana tinobhadhara.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Priscilla Mabhande vesangano reWomen and Health Alliance kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu, our lives.
Ndinokutambira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nyaya dziri kuitika munyika dzemakunakuna, apo tinonzwa vana mai vachinzi vari kurara nevanakomana vavo, vanakomana vachirara naanaamai vavo, vana baba zvimwe chetezvo vachirarawo nevanasikana vavo kuvaita madzimai. Zvinove zvinhu zvinonzi nevamwe ndo zvinogona kunge zviri kutadzisa mvura kunaya, nekunge nyika ichingosangana nemamwe matambudziko anokonzerwa nemakunakuna. Muhurukuro yedu tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Swanda. Tirogamuchirai nemufaro pastudio 7, sekuru Swanda.
Makadii zvenyu vatereri?
Aiwa, vateereri ndoimba vapenyu. Varoda kungonzwawo kubva kuna sekuru Sibanda kuti chii chabata nyika.
Tinoona kuti aya mamwe acho makunakuna. Hongu mutsika dzedu pane paisiitwa pari pamaparika zvekuti painzi kana kuti ari mwana mukomana, mwana mukomana mukuru, baba vanga ane madzimai akawanda, ndopaitorwa ana mai nini, kwete mai vako kubereka kumutora kumuita chidzimai. Toendawo futi tiri kuona ana baba vari kuti vanoita vanochiva mwana wake mwanasikana. Mweya uyu tiri kuona kuti uri mweya uri kushandiswawo kuno vamwe vari kushandisa pakutsvaka mari mutsika dzekuti pamwe ndinenge takataurwa kuti ndikarara nemukandi mwana wako ndokuti ndiite mari. Saka isu tinoti zvikusvibisa nyika yedu isusu. Itsvina idzo dzatito dzida mutsika dzedu dzechivanhu, kasi dziri kuregererwa zvichiitika zvakadaro vanhu vakatarisa.
Pamataura ipapo kuti makarekare waigona kuti zviitike uchitora ari mudzimai wababa wechipiri wechitatu, anongonzi mudzimai wababa wako, isinoziva kuti ndamai vako. Kandai ari mudzimai wababa mudiki munikina wababa wako, ndamai vako. Chii chaizosvitsa pakuti vanhu vachikore mhiko iyo?
Tingati mumhiko idzi dzanga dzaisiitwa dzaisiwanzoiwanika pari panonzi pabarika riyani. Pekuti pamukuda baba washaya. Izvi zvaiitwa mutsika dzedu izvozvo. Pasi wanga usingatiwo kuti unotora mai wako kukubereka chaiye. Aiwa, hazvisiri izvo matorero ava akuita mazuva aya. Amwe acho ekuromba. Makunakuna, kusvibisa, zvinotadzisa mvura kunaya.
Pane vamwe vanogonawo kuita nharo dzekuti aiwa izvi hazvinei nekunaya kwemvura sekuru, inyaya dzekuti vanhu vanenge vangotadza kuzvibata.
Tingati munhu anoita tsika idzo dzakafanana nemunhu anoroya, akafanana nenyoka inoruma chaisingati. Saka panofanira kunge munhu iyeye tikanotarisa kana pfungwa dzake dzinenge dzisina kunge dzakamira zvakanaka, pane chivanhu chinenge chichiitika chinokupa kuti uite seunochiva kana mwana wako iwo, kana mai kuchiva mwana wavo kuti hai vadaita murume wangu. Tinoziva kuti kune mashavi ariko zvavo aya akanga ariko echifambi, kasi iro kana shavi rinonatso kutoziva kuti auyu mwanawo. Wokuti pamwakara kana akabatwa neshavi iya.
Toti zvaitika pasi chigare sekuru Sibanda, vanhu vairangwa sei vanenge vaita saizvozvo?
Vaitongwa sevaroi, vamwe vaitotamiswa mudunhu, vairipiswa, vamwe vaiurayiwa. Ndo vanhu vaiurayiwa pachena, pakafanana nekuti varoi tsika yazhinji vaiurayiwa pakajekerere. Ndo mashandisiro ataita mutsika dzedu dzokubvisa varoi. Saka vanhu ivava taivaisa futi mugurupu revaroi nekuti vanenge vachiita zvitadzo mudunhu medu, munyika medu. Madzishaisitonga nyaya idzodzi, wokuti unotoripiswa mudunhu imomo kana kutotamiswa, hauchagara mudunhu iwo, wasvibisa wotoripira, kana dziri mombe wotoriripa mombe kwashe. Tinenge takutoti haitofanira kutoti nyika ngaitochenurwa kana makunakuna aitika saiwayo, pobva tochenurwa.
Toti vanhu ivava vauyiswa kuZinata, nhengo dzenyu dzingabata sei nyaya iyoyo?
Isu kuboka redu reZinata tingati vakaita saivava, isu kuchivanhu tinotsvaga nzira dzapiridza mweya wacho iwoyo kuti todzidzimura dzoripirwa sei pocheneswa.
Vamwe vanoti imi vedzin'anga kana kuti dzimwe nhengo dzenyu dzen'anga kana dzingava dzeZinata kana dai vasiri muZinata, hanzi vamwe vanenge vaudzwa nen'anga kuti aiwa itai izvozvo kana paine urwere hunobva hwapera, kana paine zvakati zvinodai, munoti?
Isusu tisasangano reZinata tiri kutorwisana, tine nhubowo dzinowanika ikoko. Inhubu idzi tine vamwe varapo vari kupinda muurapiwo dziri nhubu. Tingati mutsika dzedu hatina chikugwe urapi hunonzi hunorara nemwana wako kana kuti unoita chii. Idambudziko ratiri kusangana naro, vamwe vanhu vachishandisa kana chingava kana nhengo dzemuviri wevanhu, hatina chivanhu chinoshandiswa nhengo dzemuviri kana dzinobuda ropa kana dzinodii mutsika dzedu isusu. Kasi tiri kuzviona zvichibva nedzimwe n'anga dziri kubva kunze kwenyika, dzouya ndo dzimwe dzosvika kukanganisa tsika dzemarapiro atagara tichiita isu muno muZimbabwe.
Aiwa, maita basa sekuru Sibanda, onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, mosara zvakanaka vateereri.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda, muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misure inawo zvakare. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hapana kudzokera kumashure paurongwa hwaro hwekuratidzira. Vasten Zvorwadza, vanotungamira sangano reVendors Union Zimbabwe, vanoti masangano ari kurwira kodzero dzevanhu apindwa napongwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder rewiztek kubva na7pm kusvika na9pm. Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na11 kusvika na1am. Tasvika kumagumo edu echirongwa chedu, tokusiyai muina Chris Gande munhau dzechindevele. Murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhla ka 26 lwezi 2016 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanqa uhulumende sethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwama-bond notes. Imali le ilakho kwethulwa sikhathi siphi?
Thina njengamalunga umbono wethu ubungokuthi okwakuqala umsebenzi wokubumba umthetho elizweni ngumsebenzi weParliament. Ngenxa yalokho ke akulunganga ukuthi khona uhulumende ebhode iParliament elungisa imithetho eceleni.
Ozithi inkosi yamaNdebele umnomzana Raphael Khumalo uphakathi kohlelo lokubhodabhoda ekhulumisana loZulu ezigabeni ezijeneyo zelizwe.
UNkulunkulu alibusise ngihlobo zami. Ngiyalithanda, ngicela likhulekele ukukhululwa kwenu ngendlela uNkulunkulu asejonge ukulikhulula ngayo.
Lamhlanje kuhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomnumzana Noki Ncube oyePlumtree ngokwenzakala emngceleni weBhambathi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulomsakazo. Lanqa uhulumende esethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwama-bond notes. Ilakho kwethulwa sikhathi siphi limali? Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Jinamasa wazise kuyona le iviki ukuba uhulumende usezalandela umthetho ekwethulweni kwemali le lanqa ubesithi kasoze akwenze lokhu. Sokusicho ukuba kusukela ngomvulo amalunga edalela eParliamente asezabhoda ngendawana zelizwe zonke ebuthanisa imbono kaZulu ngodaba lwama-bond notes. Sixoxe lomela ibhinga edalela eParliamente njalo elilunga lekomidi yedale ebona ngezemali umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Ngokutsho kukathina masa ngoba sike saba i-committee ebona ngeze-budget lemali ike yaba lomhlangano ngolwesibili ekuseni lo mnumzane uShinamasa uMinister weFinance. Sithe simbuza ngalowo mthetho njalo simbuza nomthetho owafakwa othiwa khona owasetshenziswa ama-presidential powers. UShinamasa waphendula engani ngumuntu othi yena lo mthetho bawufakela ukuthi njengoba sikwazi ukuthi umthetho ofakwe ngama-presidential powers will expire after 6 months. So low ke amendment ye reserve bank bill mayenzela ukuthi nga noma lwana umthetho osu expire kodwa kutholakale kulomthetho yabuvela unjani oyabuvela ukukhona ukuthi kube lama lemali yona le yama bond note. So ukukhangelela kwethu ngokuthi ngaphandle kokubana ama challenges asenziwe e high court ukuthi kumiswe umthetho lwana ofakwe eceleni. Nga ungasafakwanga eceleni umthetho wafakwa ngumgabe lwana owe-statutory instrument, kutsho ukuthi noma ukuphuza kwalowo owe-amendment ye-Reserve Bank Act ungaze uphuze, imali still iyakwanisa ukuthi beyifake phakathina kwe-economy ngaphandle kokubana i-statutory instrument isetwe aside lidale le-High Court.
Manje lina njengamalunga edale litheni ngomthetho nalowo lakhona okwenzakalayo? Kukhona yini lani elibona ngani njengamalunga lingakwenza?
Thina njengamalunga umbono wethu ubungokuthi okwakuqala umsebenzi wokubumba umthetho elizweni ngumsebenzi weParliament. Ngenxa yalokho ke akulunganga ukuthi khona uhulumende ebhode iParliament elungisa imithetho eceleni iParliament yona ikhona ingavalwanga. So ke yikho akade sikukhangelele unanzi uyangananzelela njalo ukuthi khona ngolwesithathu amalunga edayela eParliament amile atshengisa ubaba uChamisa ama aphikisana lokuzama ukuthi umthetho lwana ungeniswe ngesiphange phange uchawi fast track lokhana okwenzakala emasimini emaplazini ukuthi ungene kususpendwe ama indlela iParliament evele isebenza ngayo kodwa kwasokuthiwa ke asiqaleni sihambeni siye kuzwa ukuthi abantu bathini so ke iphayile ukuze icommittee yebudget lokwabiwa kwezimali yeParliament iyaphuma ngomvulo isiyazama ukuzwa ukuthi abantu bathini ngalomthetho wamabond notes obuyayo njalo owethu umbono esilawo thina abanye ngokuthi akula mali eyake yasebenza ingela ingathembakali ebantwini abayisebenzisayo as long as imali kungela iconfidence abantu abayiba bayisebenzisayo bengayithembi leyo mali kuthi ukuthi leyo mali ayisozihlale ilevalue.
Alo ke umnumzana Prince Dube Kosibanda omela ibhinga edalela eParliament njalo elilunga lecommittee yedale ebona ngezemali ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo lokhu sikudaba olufanayo uZulu elokhu ethukuthele ngokwethulwa kwemali yohlobo lwamabond notes la lanxa uhulumende esithi uzawethula lasikhathi siphi inyanga yonale ingakapheli. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Angliston Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi kungani abantu bengathakazeleli imali le.
Abantu kabawa bazeleli amabond notes ngoba akhumbula ukuthi ngo-2008 abantu baze bahlukumezeka kakhulu ngemali zabo so kabasathembi inkulumende. Ukuthi nxa elethe ama-bond note lo lawo aza asoze abaqile yini bavuke abantu imali zabo zingasekho kumbe sesithwele amaphepha angathengiwe ongeke wahamba ngawo South Africa uyewoda kulabo abantu abaningi bengasasebenzi so into indaba esebhudini abantu wonke bigeza kula mali kusekhileshini bona laba abase baba nalo i-USDL abanamabhizinisi babandile imali zabo kaziya kababhenki kabasekhileshi kuso afike ngepolitiki akula mali ekhona engikhandala kakhulu nalabo abaphikisa umunye lomunye semile kanele abone okungazakaliyo kahle kahle ukuthi wena azaphuma yini
njengoba kukhanya ungani amabond notes asezaphuma uZulu kaphuzanga yini ukukhonona ngalokho
ye uZulu kakukudala waqalisa ukukhonona akuthi sikhuluma khona ukuthi sikhuluma ngokulumende ongalaleliyo vele intando kaZulu sikhuluma ngokulumende ongelani lokuthi uZulu uthini basebeqalisa bona nabo kwenziwa bomkhankaso yabakwenzayo ngakhangela i-ZBC igcwele ngama-adveti basenza imali eningi kakhulu bezama ukuthi ba-build i-confidence yabantu ukuthi abantu babathembe kodwa-ke lokho kwenzakala abantu futhi uZulu u-right ngoba kufanana lokuthi umuntu ma ebe wakutshontshela kumbe umuntu waziwayo ukuthi ngisena azwakala ukuthi ngisena yena lonke lethanini imali yami yena konke ngapha ndisibele akula muntu ongamthemba angaze akhangaza usihlupholo olukhona kakhulu kasibabond not ngokwayo ngoba sike sakubona amathenga amazwe aprint imali kodwa ihlupho esibale i-confidence kasithembi uhulumende angayenza ama-bond not bayekinjekele kuzale kungidlile ingane okuzabulala okuzayenza abantu bagcine sebehlupheka yikho abantu baqhubeka bekhankasa noma kuphuziyeni noma ngakuphuziwanga kodwa into eqakathekileyo ukuthi umfundo okwenze bekwazi abafundi
susenzakala konke lokhu kuyini uZulu asekwenza
kumenge sibone abe-opposition party abe-P F bekuhambisa indaba yangakhona ekoti bona be-NDC beqoqa abantu i-ZCTU ka-1 December next week i-ZCTU bela kobulawayo bafuna ama-bond notes ngathi-ke siqoqa abafundisi kuzikakhulume ukuthi ama-bond notes azahlukuluza uZulu kangakanani kanti njalo futhi mhla ka-1 zaba nedalo kwi-public meeting.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampa bafo bembula
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sikombimba ePlumtree njalo sixoxa lesakhamuzi umnumzana Moki Ncube ngokwenzakalayo emngceleni weBambazi. Baba Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabingelela olinjani kona ngapha eAmerica.
Hayi siyaphila. Kunjani kona ngapho kombimba njalo lithi kwenzakalani kanti boda yeBotswana leZimbabwe?
Okwenzakala ngapha bekulomhlangano uNamili ngeWednesday lapha sakhoza uCouncil esitshela lapho ukuthi ngoba eboda lapha igame yakhe ithathele impahla ezinengi awazi kuthatha amagwili lama-orange manje ukhansili besitshele ukuthi sokukhanya sokubolile ku-warehouse izimra ya-approach-wa ukhansili ukuthi icele ukuthi ibe le ndawo efuna ukulahlela khona izinto zona lezi ezibolileyo yikho ke ukhansili besichasisele ukuthi hhayi yena ngokwakhe kuhle wabatshela mpela ukuthi khona hhayi ma kuwukuthi khona lezezinye izinto elizithathayo zazo zizathengiswa la nga-right but ma kusiye Harare kuthwalani konke la magwili labolileyo liye Harare.
Lokhu yikudla okuthathelwa abantu abangena lakho bevela kubo South Africa le Botswana?
Ye, yikudla phela yazi ngoba abantu isishebo nje yazi uyakuzithwalela omalayitha bebuya lakho nje uzokudla noma eBotswana uthwele uyakuyithathelwa.
Ukhona bathi bekuthatha ukudla lokhu bekuthathela abantu bebengela njongo lakho na bebengakwazi ukuthi kuzadingakala ukuthi bakulahle?
Kuthi ukuthi phela into yaseZimbabwe ntungamini mina ngibona ngathi okunye kuba lo mhawu othize just nje uyazi bephonga ukuthatha nje uyazi mathi sikubona ngamajelasi athize esiwanazelelayo ngangoba ma sokubabolela sokuse ngoba bebekwazi vele ukuthi ma bethatha into ezinje bezibeka ku-warehouse zizabola. So iyouthi yakhona ukuthi bebathathele zibole sebefuna ukulahlela futhi same place endaweni yethu kunukele thina kuthi ukuthi angenza indlela kulo mhawu othize njalo labantu abasebenzela phana eboda ngabantu abaziphumela kwezinye indawo yabo.
Sike sabona njalo izulu lisenza umonakalo omkhulu ngeviki edluleyo khona ngapho likhugule imizi embalwa. Umi njani umumo kwamanje?
Into kwamele imvula iyenze enye into enzima khona lapha especially iqale esibudana khona lapho kundawo ukuthi sesibudana kusejithume kodwa lapho esikhona ngapha hhayi lingcono line okunye okumahansayo bathi belisina ngamatshe alingana lesibhakere abulala amawindi babulela inkukhu imbuzi hhayi imizi ihle yahamba. So kodwa-ke esikubongelayo induna nokhansili bazamile no-MP no-DL ngibona ngathi iripoti ngihambise ukhansili nenduna ngoba hhayi induna ekhona kulezi nsuku umbimba hhayi ngingazathi yindoda bazamile baphiwe amatende besikhona ngolwesithathu sithengisa baphiwe lezi ngubo nokudla lamasepa babuya induna mina into ezame ukungichaza iyenze lesintu kuhle kwakhitshwa umuntu waya komanyanga wayabika okuyikho kuqhakathekileyo ukuthi ma kule ngozi kuyebikwa ngoba sonke sikhathi ma singakazulu sihamba siyechela but ma sesile ngozi izulu seline kakhulu kasikwazi ukubika kodwa kwenduna ikwanisile ukwenza lokhu ikhipha abantu bayabika.
Hayi siyabonga Baba Ncube, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Alami imbonge kakhulu ukuthi kodwa sizamele ukunikeza nama-advise ndikosicontacta ngoba kuba lama-problems amaningi ngapha sithole ukuthi siyahlela ukuthi sizabika njani.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sakombimba umnumzana Moki Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 605 lo 156 460 la ku 136860 kilohertz lela konjalo kusithola ebulenjini kube internet kukhele ethi www.voandebele.com. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomgcini sihlalo uxolo lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lo mnumzana Raphael Khumalo ongomunye abathi yibo inkosi yamaNdebele.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu.
Kuyini okubangele ukuthi ubhodabhode ngendawana zelizwe? Sizwa kuthiwa kukhona lapho oke wafika khona ukhulumisana loZulu.
Ah, kusukele kuba bantu yibo aba sele sifiso bona yibo abazigoqileyo ezigabeni zona lezi esesifike kuzo ukuthi baze kuzwa inkosi yabo ikhuluma phakathi kwabo lokuzagxoba ezindaweni zabo bakubeke ngaleyo ndlela. So ngasengiresponda-ke mina to their call.
Okokuthi okwakatheso sufike kweziphi indawo?
Ye, ayisiyo nto eqale kudala. Abantu bakhona kusungulele ebantwini abathize ababekhona ngomkhosi wegadade. So last week besiselowagwelo, izolo besisenyama yendlela.
Ya, ungasitshela ukuthi lapho ohamba khona bakwamukela njani?
Aba namukela kuhle kakhulu, kuhle kakhulu. Abantu baphakathi bokuhlupheka kanti okokuthi abantu abaningi ikakhulu bona laba babe bekhuluma izikhiwa abakuzwisisi ukuhlupheka abantu abadlule khona. Abantu baphakathi kokwesaba, bayehluleka ukukhuluma inhlupho zabo ngoba besesaba. Abantu baphakathi kobuyanga, abantu bagcina izintandane, izinto zonke ezingadingekiyo zona lezo ezenziwe ngabomo. Ngakho nxa umuntu efika esazi bekhangela ngoba ngabantu ababaziyo ubukhosi lokuthi ubukhosi kumele bube ngobabantu, bayabe bezwisisa ukuthi finally ekugcineni uNkulunkulu seze wabazwela. So bakhuluma inhlupho zabo balandise. Kwesinye isikhathi kuze kube nzima lokuthi usuke masinya ngoba umuntu ngamunye ngamunye uyabe efuna ukukhuluma akutshele libabili inhlupho zabo.
Ngobani kakhulu abakwamukelayo njalo abaqoqa konke okuyaba kusenzakala?
Abantu ngendlela abaqoqana ngayo abafuni kakhulu ukuvezwa ngoba ngabantu, abantu baphile kwesabeni. Kunini bethuselwa, kunini betshaywa, bakubona ukufa kwezihlobo zabo labo badlule ekutshayweni. So bayakusebenza nje belesi fiso sokuthi lokho asebekubonile, lalokhu asebethembele kukho sekufikile kubo, sebefisa ukuthi abanye abantu bayizwisise leyo ndaba ukuze bayixhase ibe ngabantu abaningi, kuze kube lethemba ebantwini. So kuba lenkokheli ezijiyeneyo ezezigaba labantu, kodwa kuvame nje ukuthi kusungule ngabantu bese betshelana lalwana, batshelane lalwana, bacelane labathungameli babo ukuze konke kube kuhambe kuhle, kube semthethweni ngokwendlela imithetho yakhona lapha ephethe ngakhona. Kodwa kuyabe kungabantu nje izakhamizi kwezinye indawo besiqale khona bekungabantu nje abangabathungameli ngendlela yabo yokuchiyana, baqopha bona abathungameli labo. Kodwa saphuza njalo kuyafika ngoba sasuka sanahlela and sanahlelela i-more than 2 hours sesiphinda sesibuyela emuva singikhona siyaqalisa uhambo. Safica abanye abantu sebengani abanye sebehambile ngoba babevelele ezindaweni ezikhatshana. Kodwa esabaficayo sabafica babakuhle.
Labo ke abathi bona kawusiyo nkosi yoqobo, bona bathini nxa bebona usukhulumisana loZulu?
Eyi, angikwazi ngoba abantu baneenjongo zabo abafuna ukuziseza. Mina okukini ngihluthwa kuphela into umuntu omningi ongezala yizwisise ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu bakamthokazilabo. Ukuhlupheka kwabo uyakwazi, ukubonile, okunye akukhulumeki. Mina le ngikubonayo, le ngikuzwayo, engikukhangeleyo, bengikuzwa ebantwini bekukhuluma okugcwele lokwesaba osekubaparalyzile wabenza bangenzi lutho uNkulunkulu lokho ukukhangele ukufaka enhliziyweni yami ubukhosi bonke lobo abantu abakhuluma ngabo esithi hey lo kayishiyele bona yibo ibona yibo bazafaka ngesikhathi sabo bathini bathini kunzima ukuphendula lokho kanti ngoba abantu bahamba ngenjongo ezishiyeneyo mina ngihluthwa ikuhlupheka kwabantu injongo enkulu emoyeni wami engafakwanga yini efakwe nguNkulunkulu ikuthi ufuna uyangisebenzisa ukuthi kumele abantu laba bakhululeke kungakhathalekile ukuthi imbadalo yakhona kuyini ngoba abantu laba kayisiyo indaba yami kayisiyo yokutshona ngixokozela ngokuthi inkosi zizani inkosi yasobani ngoba ayisikho lokho okumgqoka lokho
hhayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleni
hhayi ngiyabonga Gandhi Mbonga labalali abe Studio 7. uNkulunkulu alibusise izihlobo zami. Ngiyalithanda ngicela likhulekele ukukhululwa kwenu ngendlela uNkulunkulu asejonge ukulikhulula ngayo. Ukuze likhululeke kudala lacindezelwe. Kusukela ngezikhathi zabelungu alisayazi lokuthi into yokuthiwa yinkululeko kuyini. uNkulunkulu selecebo likhulu ngani. Uceleni khona lokho kuNkulunkulu.
Hayi, lathi sibongile.
Hayi, siyabonga kakhulu kanti. Sasikubusisa.
Lo ke ngumnumzana Raphael Khumalo abesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Magodo ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana. Eye Women of Zimbabwe Arise, iWoza, sicubungula udaba lokuswelakala kwamanzi.
Ukuswelakala kwamanzi kuyathinda kakhulu omama ngoba yibo abaphekayo babawhitayo and ithola khonapho ukuthi emalayinini khona lapho kulokufuqana sokulalabo abazibekayo ukuthi abajaha abakhulelayo ngala msebenzi otholwa beyibo angwasebabekhethwe ngubani ukuthi babeyibo abanikazi besibhoranini kompana uyathola ukuthi sebengenisa amantombazane sokukhonjwana sokusiba lezizo eziphuma khona lapho ngemva kwesitiyeni ngalezi khathi sebesikhangela ukuthi ubani uzithwele uzosekhulunyathwa ngisesibhoraneni kuzangathi ngapha so kompana kuyahlukumeza umama ukuthi umuntu uyabe sefuna amanzi khonokho ukulayinela lo uvuke ebusuku kwezindawo uyathola ukuthi ona impombi ziphandle kuyafaka abantu ezinkozini bonke nomama lamantombazane engozini sesikhangela futhi wona ukuthi uvamile ukuthi abantu bezincedene lapho izindlu eziduze kwamaganga sesikutholile ukuthi wona uthi umntwana udlenguliwe besiyazinceda egangeni nxa ukuthi asasebenzisa ama-toilet ngoba kusafulashele so udubo lamanzi sibili ngedulithwalisa nzima abantu bonke ikakhulukazi omama lamantombazane abayibo abakhangele ngezemizi lalapho kugulwa khona okunye sinanzelelayo kube kwawale mfa futhi imfa abantu abuthene amanzi akula manzi kuyahlukumeza konkeyana so ngizo indaba ezikhona endabeni zamanzi ukuthi omama imithwalo yabo iba mningi kakhulukazi kathe singakhalela vele ezomnotho wena kamangahle sifuna ukuyathengisa akula manzi endlini so kumele ubone ukuthi ngizahamba ngiyethengisa kumbe ngiyethika ithuba lami sesibholaneni so into ezikhona zenezo ezixukumeka omama
ye ezibholaneni lapha indwendwe lezi ziyahamba yini
abantu batshona bemile ngoba ngathi singithengi ngidlula ngisiza ngapha emsebenzini ekuseni ngidlula ngithole even ngathi izolo ntambama ngithengi ngidlula ngathola amaphele la enile ngale old amaphele la enile namhle sendingadlulela ekhilanini ongangukuthi iwater bowser lawo kayibuyanga ma ntemba abuza abantu bathi ayisithi khansile kayibuyanga ngathi so dilayina bathi ayi uchiya fornapha uyabela ukukhangela ukuthi bengajonti so abantu konkana amanzi isithi khansile amabhowser ahambisa kahambisi ngesikhathi uye esibholaleni izibhali zakhona uyathola ukuthi amanzi akhona kuthola akakagobhozi manini uyathola ukuthi omunye lamaphele angufayifi omunye usekuthuzeni kwelayini belekho yithailabeke udubo oluhluphayo kakhulukazi ngakuyaqondiswa abafana laba batholakala beyibo omakhonya ezezinkunzi zesibholaneni ukuthi abantu balayini kuhle bezithathele amanzi kokuhluphayo khona ngoba yathola ukuba ulongenisana konkeyana ukuthi ayi ubani ngiyamazi ubani ngifuna ngikhombe ubani kwathini thini yikho okuhluphayo khonaphana but amanzi nalazi namabhawuza yebo isikhathi ningathi yazama kodwa hayi akweneli ngoba iyeqisa yathola ukuthi abantu baselayinini lamapheyila lamaponqa amapheyila abo abantu ibhawuza engabuyi
lina kukhona elizakwenza ngalolu daba njengenhlanganiso
okukhona ukuthi kathi sibe sikhulumisa nalamakhanselazi ukuthi khona babone ukuthi ama-boreholes asetshenziswa njani ngoba ifuna khona kulo dubo kakhulukazi lokuthi khona nxa isithi ikhansela iletha amanzi ibone ukuthi iletha ngomlayini ngomlayini amabhawuza ngoba khona ukuthi abafika njengokuthi mase behambe emafletsini uthola ukuthi wonke umuntu sekuya khonabo sokuthwala kodwa kangathi maybe ilayini leyo yama-14 ibhawuza leyo ngama-14 lama-13 lakhangeleneyolapha thathaneni uzaba le order kathi siyathola ukuthi bafika egceyeni wonke umuntu sebuya sokuthiwa le diboroni and khona ma kulokufuqana okunjalo omama labantwana kakhulukazi ngiyayenzele kakhulukazi abantwana ngoba yathola ukuthi balama-5 litabo sebebaphusha elayinini khona kuthiambuza umntwana ukuthi kungani ubuyile mhlanga lo gogo ugogo kasayinele isinyawo zibuhlungu suzama ukuthi lawo mkhele uba buhlungu gophana kuyahlukumeza abantwana sesikhangela ezikolweni futhi abantwana amazi nalife hambal esewathola nzima ngendlela abantwana baphinde bayathathe bahambe lapho esikolweni oma ngokuthi ngakwenzakala sithi council ibone ukuthi ezikolwe njengokwaizikolo savuliwe ibihamba maybe ngelanga lebhawuza iyethela esikolo ukuthi abantwana bengathatha amanzi ezindlini babuye lawo ngekhaya
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyo Women of Zimbabwe Arise iwoza sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Hayi ke siyabonga sithandekile. Siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo ukuhlelo lwethu lwalamhlanje lanxa uhulumende esethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwama-bond notes ilakho kwethulwa sikhathi siphi limali olivalelisayo igama ngu-Chris Gande ngisitha sidibaneni njalo kuvikezana
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.